sekutanga zvinopisa tsitsi zvikuru nekuti tiri kutaura zvemitumbi yavanhu makumi maviri namana vamwe vanogona kuzototakuraudzira. Now tavitarisa kuti chamboitika chii. Vanhu muno muAfrica nemuno muZimbabwe vanodherera migwagwa kuita chiramu nomugwagwa. Choona zvino kuti since 1980 taura zvatingofana nazvo ndidzodzo. Regina Kelly bus disaster, Mashingita College bus disaster, Proliner bus disaster, nemadisaster ese anosvika I don't know. Saka tadzidzeya pana zvatiri kudzidza. Saka ndiri kuti road safety tinoda munhu wese ihocheko chehama dzangu nekuyambira yambira vatyairi nebus crew yatingati iyo inciting also vanotyaira vanogona kunge vachitoonererwa kuita wara nekunakira. Unongozivawo izvi zvakazouya mazuva ano izvi motorized equipment. Pane kamwe kamazunguzungu kanobata mutyairi ukanganisa kudza zvekufamba navanhu zvakanaka. Kozouyawo kuti ivo vatyairi vacho vane munhu wano akavaemploya, munhu anenge achizioperata anofanira kuva responsible. Inganzi pachirungu vicarious responsibility.
Izvi zvinorevei vachinoda?
Kuti atye kuti dhiraivha wake akauraya vanhu vakadaro naiyewo anofanira kusungwa nekuda kwekuti ndiye wakaunza dhiraivha iyeye. Hapana kutaurwa dhiraivha wangu aine difensi zingi yangu aine retest here. Hakuna unozomunyaku chaka izvozvo nekuti misozi dikita neropa ndo zvinenge zvoerera. Zvinofanira kutsvagiwa mumwe nomwe aite brought to account. Thou shall not kill, thou shall not use the road as a bomb, as a bullet to kill others. It's the sanctity of human life that is very important. Nokuti the tragedy with the death is not that things are broken, but the broken things cannot be resurrected.
Ko vanotiwo migwagwa haina kumira zvakanaka inenge ine makomba uye isina kunyatsofarawo zvakanaka.
Pane imwe yakazvinzwawo zvakanaka hama dzangu. Kutendawo kutendawo zvezvaonekwa. Pakanaka mugwagwa ndopari kufiwa, ndopaunozoona kuti hakuna kwati kupenyu. Asi vanhu vakaenda kuna naBotswana, South Africa vachititsvaira vanodzikama semutsvairo useri kuemba nekuti mitemo iriko inenge ichiita kuti munhu akude mhoni kubudisa mari yacho. Zvino muno muZimbabwe mitemowo inofanira kuti munhu akaita negligence haafaniri kupuwa option of a fine but custodial sentence.